Vachitaura mushure mekusainira nazvibvumirano izvi, gurukota rinoona nezvekunze kweRussia vaSergey Lavrov vati kunze kwezvibvumirano izvi vasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota ehurumende apo vataura nezvenyaya yekuti chirongwa chekuchera platinum kudawende chichitanga. Chirongwa ichi chinokosha mabhiriyoni matatu emadhora chiri kuitwa nekambani yeGreat Dyke Investments iyo inove mubatanidzwa wehurumende yeZimbabwe neimwe kambani yekuRussia. Chimwe chibvumirano chasainwa nhasi chakanangana nekuvhurwa kweSpecial Economic Zone iyo ichange ichishandiswa nemakambani ekuRussia kudawendel. VaLavrov vatiwo vataura nyaya dzekudyidzana munyaya dzekutengeserana zvombo pamwe nekusimbisa ushamwari pakati peRussia neSADC pamwe neAU.
И, безусловно, уделили значительное внимание рассмотрению вопросов.
Татаура унежняя дзинотика пасрысы уе kuti tingatore matano api panyaya idzi zvikuru sei takanangana nesangano reUnited Nations.
Panyaya gurukota rezvikunze kuAmerica vaRex Tillerson avo vari kushanyawo kuAfrica vaLavrov vati harisi basa reAmerica kuudza nyika dzemuAfrica zvekuita. Gurukota rinoona nezvekunze pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika vasivisiso moyo vati Zimbabwe pamwe nenyika dzemu Afrika dzakasununguka kusarudza wadzinoda kutamba nadzo. Chipangamazano chemutungamiriri wenyika vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti zvinodadisa kuona nyika yakabudirira seRussia ichidyidzana neZimbabwe.
Vari kuisa mari yakawanda zvachose kuvaka mugodhi mutsva kudawendel weplatinum. Vakatopedza kuchera nekuongorora kuti platinum yacho yakamira sei, vakafara nazvo. Saka taakuenda pane chimwe chidano chekuti vachiisa mari yekuvaka mugodhi mukuru uchangorwa one of the top 5 platinum mining companies in the whole world. Tabva ipapo vari kutarisira kuti tive neukama mune nyaya zvemaoko emaindustry. MaRussian companies ane mukurumbira ane ruzivo vane mari vari kuda kuuya kuzoisa special economic zone inenge ichinhadzirawo zvinhu zvinobva kure zvinonadzirwa nemakambani eRussia pavane unehanzvi zvichiitwa nemaoko emuZimbabwe nepfungwa dzemuZimbabwe.
VaMutsvangwa vati chibvumirano chekusimudzira mabasa ekurima chine chinangwa chekuti varimi vemuno vatengese zvirimwa zvavo kuRussia.
Saka tichange tichisenzesa ruzivo rweZimbabwe mune nyaya zvekurima kuti tinhadzirime zvacho zvinodiwa nemaRussians, maflowers, mafruits, beef rinonaka. Tinoda kuti zvese zviende kuRussia. Saka imwe agreement ndeichi yekufambidzana pane nyaya dzezvirimwa nemaRussians.
Vati zvibvumirano zvasainwa nhasi zvichawanisa vana vemuZimbabwe mabasa pamwe nekusimudzira maindustry enyika ino. VaLavrov avo vasimuka vakananga kuEthiopia vakasvika munyika neZuro Manheru vachibva kuMozambique mushure mekunge vashanyira Angola neNamibia. Zimbabwe neRussia dzine ushamwari hwakatanga kare mazuva ehondo yerusununguko, uye Russia inyika yakaramba ichimera neZimbabwe kunyange apo yainge yakatemerwa zvirango zveupfumi nenyika dzekumavirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.